This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kurume 22 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai aive hako nekutikisana navamutsvangwa, because vamutsvangwa igamba rehondo. Munhu akarwa hondo yechimuringa akanga asingapengi paairwa hondo yechimuringa akanga ari raiti.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vakasukuwere navaJonathan Moyo varasika gwara remusangano weZanu PF nekudaro ngavadzingwe mubato. Asi mumwe wechidiki ari kunziwo arasika gwara vachipanga vanoti zviri kutaurwa nevakarwa hondo ndezvemugotsi matsuro. Vamwe varimi vatema vanonzi nehurumende vabhadhara mari yekuripa varimi vechichena vakatorerwa minda kutanga muna 2000 vanoti vanotambira danho iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kukandirana makobvu nematete kuri kuramba kuchenderera mberi mubato reZanu PF pamberi pemusangano uchaitwa pakati pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakarwa hondo yerusununguko. Vakarwa hondo yerusununguko vari muchikwata cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association vari vanotsigira sachigaro wesangano iri vaChris Mutsvangwa vanoti mutungamiri wenyika vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko. Makurukota anoti vaJonathan Moyo, vaSevia Kasukuwere, nengo yeparamende amai Sara Mahoka uyewo mumwe wechidiki weYouth League vakudzai Chipanga vanofanira kudzingwa mubato nekukonzera nyonga nyonga. Blessing West Zulu West Studio 7 abvunza mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia kuti ichokwadi here kuti vari kuda kuti vamupoko nevamwe vavo vadzingwe mubato.
Vanhu ivavo kana vakachengetwa vane vachengetwa nevanenge vachida kuvachengeta, asi kana Zanu iriyo Zanu ine zita rekunzi Zanla neZipra, handifungi kuti inofanira kutikisana neZanla neZipra. The moment munhu akutikisana neZanla neZipra nhasi, that person does not, munhu iyeye haazano webato. Saka kana zvakadaro paine kutikisana bheta tiparadzane.
Mazita aya maaendesa here kumutungamiri wenyika kana kuti ndozvamuroda kuzotaura pamuchaita musangano apa?
Isusu zvatakatotaura ipapo zvikabuda mumapepa, that is enough. And for people, vanhu vanenge vari vemusangano vanofanira kutora action kana vakarega inyaya yavo, but nyika yose pano paspace pazivani muno munyika vaziva kuti ndozvinhu zviripo.
Tataurawo nevamwe vechidiki ava kunyanya vachipanga vachitaura kuti ivo havaremekedze vamutsvangwa neutungamiri hwavo nekuti havaremekedze mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Munoti kudini mashoko iwayo?
Ari kuhwanda nyaya yekuti nokuti vamutsvangwa havaremekedzi vaMugabe nekuda kwechikonzero chekuti ari kuda kuti nyaya yake igamuchirike kuna vaMugabe kuti awane pekugara, nokuti haasiye. Dai aiveya hago nekupikisana navamutsvangwa, because vamutsvangwa igamba rehondo. Munhu akarwa hondo yechimuringa akanga asingapengi paairwa hondo yechimuringa akanga ari raiti. Saka kana nhasi makutanga kuzoti mutsvangwa haasi raiti, vanongozoisa president kuti mishini yavo ibudirire.
Saka zvamuri kuda izvi zvikasatambirwa vaMahia muchaita sei?
Tozoona tasvika ipapo.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorereka, taedza kubata vamwe vose vari kunzi vari kukonzera kusawirirana mubato reZanu PF, asi vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Asi Blessing azokwanisa kubata vakudza echipanga akatanga nekuvabvunza kuti vanzwa here zviri kutaurwa nevakarwa hondo izvi.
Ngavaunze recommendation yacho tigarire pasi.
Mambonzwa here mashoko iyayaya? Pane chamambotumirwa here panyaya iyoyi?
No, handisi kuziva ini.
Vari kuti hamusi kuremekedza vanhu vakarwa hondo yerusununguko.
Vanani?
VeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ava mutsvangwa nevamwe vavo vana matema danda.
As long as mutsvangwa asinga respect the president, isu hatimu respect yose yupiliki.
Semaonero enyu dambudziko iri ringagadziriswa sei vachipanga?
Hapana dambudziko baba.
Hapazoite here matambudziko kuti vechidiki vari uku vakarwa hondo vari uku mubato?
Vamugabe vakarwa hondo, tinavo vamugabe.
Ko, zvekuti vachipanga vari kunyanya kudyidzana neiri kunzi G40 zvavari kutaura izvi?
What is G40?
Hanzi chimwe chikwata chiri muZANU PF.
Ah, manje tingapindure zvemahese.
Asi pane urongwa here vachipanga wekuti vechidiki mutaure naye vakarwa hondo ava kuti mugadzirisa sei matambudziko aya tichienda mberi?
Mutsvangwa haasi mawo veterans kacomrade. Mutsvangwa ndi Christopher Mutsvangwa. Isusu nemawo veterans tinodyidzana zvakasimba seZANU PF Youth League. Asina Mutsvangwa iye namatema danda vari 2 hatidyidzani nawo nepamusara petsika yavanoita yekushoropodza mutungamiri wenyika. The party is bigger than individuals kacomrade. As long as vasingaite toll the party line those 2 comrades, hatina ningirikini, hatina uchamwari nawo. But ZANU PF Youth League ne Veterans Association mbitsika nditsikewo ndi ibhandi nebhurugwa, hatisiya ne veterans. Those are our parents. We are children of war veterans. So there's nothing which can separate us from our parents.
Saka zvavari kutaura zvekuti mudzingwe mubato hazvisi kukushayisa hope izvi?
No, this is terrible office yebato. Tirikutoita basa rekudefenda president vamugabe, rekudefenda ZANU PF. Iye Mutsvangwa kana chitaura ari kuwerevha kwaanenge ari kana kungave kufamu kwake kana kubhawa, none of my business.
Vakudza echipanga ndiwo mutevedzeri wemunyori mubazi reZANU PF Youth League vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti rinotambira nemufaro urongwa hwehurumende hwekuti varimi vari mumapurazi akatorerwa vachena vabhadhare mari dzichashandiswa mukuripa vachena ava budiriro dzavakanga vaita pamapurazi avo. Mukuru wesangano iri vaPaul Zakaria vanoti kubhadhara zvivakwa nebudiriro zvakasiya zvaitwa nevachena ava kunopa varimi vechitema vave pamapurazi ava chiremera chekuti vakabhadhara zvavari kushandisa kwete kuti vakaita zvekubvuta sezvinotaurwa nevamwe. VaZakaria vanoti kubhadhara kwavari kuita mitero ichange ichizobhadhara vachena hakusi kuti vari kutenga ivhu ravari kurima asi kuti vari kungobhadhara vakanangana nenyaya yezvivakwa. Kutanga kwemwedzi uno gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti hurumende yakanga yave kutanga kuita ongororo mumapurazi kuti ione ukoshe hwebudiriro dzakasiyiwa nevachena vakatorerwa mapurazi. Vachena vanodarika zviuru zvina vanonzi vakabviswa zvine chisimba pamapurazi avo achipiwa kune vatema asi minda mizhinji inonzi yakararira nekuda kwekushayiwa zvikwanisiro kuri kuitwa nevarimi vatsva ava. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Handioni sekuti chingava chinhu chingaremera vanhu kuti vave neownership yakadzika pamusoro pemunda wavanenge vachishandisa. Nyaya yecompensation iyoyo isu tiri muZimbabwe Farmers Union tichikurukurirana pamusoro penyaya dzakadai, tinee tichiona kuti idanho rinokwanisa kuti ripipe chiremera munharaunda yatinogara uye zvekare nepasi rose, kuti vakanga varipo paminda iyoyo sekuzwisisa kuri kuita hurumende kuti vanofanira kupiwa compensation kwete yeland asi kuti compensation yemadevelopment avakasiyari ipapo zvinhu zvavakashandira. Saka zvinhu zvinofanira kuti zvitariswe izvozvo zvitariswa nenzira yekuti hakusi kuti tangosvika tikatora yekutora haisisiriyei inokosha zvikuru. Nyaya yavapo ndeyekushandisa uye nekugona kuti uripo unokwanisa kuti izvi ndezvangu nenzira yekuti wakabvita miripo ikakondipi. kuenda huko kuenda kunogumba chikwama chatingataura kuti isusu checompensation.
Asi varimi ivava munoona vachikwanisa here kubhadhara mari idzodzi?
Panyaya yekuzobhadhara apo pachaneta nekuti zvinoenderana zvimwe nenyaya yekuti munda uri kushandiswa zvakanaka here, vechipiri murima awana here mari yekuti agone kunorima, vechitatu mamaketi acho aripo here anotsigirana nezvinhu zvakaita saizvozvo, uye kuti paurimi hwake hwese ari kuitawo here profit. Ipapo ndo panotokatitogadzirisa.
Asika vanhu ivava vaikwanisa kunge vachiwana rubatsiro kubva kumabhanga, zvinove zviri kutadzwawo kuitwa nevarimi varipo iye zvino, hurumende inotarisawo sei dambudziko iroro?
Ndonyaya iri kuita kuti paite mutauro panyaya yecompensation. Ndo zvandataura zvinoenderana nekutiwo futi vanokwanisa here kuti varimi vanokwanisa here kuwana mari kumabhanga.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano akazvimirira oga nhasi aparura gwaro rinotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvekodzero dzevanhu kana kuti Stakeholders Report on Zimbabwe's Second Cycle Universal Periodic Review. Masangano anosvika 63 ndiwo akaparura gwaro iri. Gwaro iri richaendeswa kuUnited Nations, iyo yakatara zviga zvinofanira kutevedzwa nenyika dzepasi rino munyaya dzezvekodzero dzevanhu. Masangano akazvimirira aya anga achitarisa zvakagonekwa nehurumende yeZimbabwe uye zvisina kuitwa nemazvo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaLloyd Kufea.
Gwaro rinoenda kuUnited Nations, yatinoti iyo peer review inenge ichiitika kuUnited Nations, inenge ichitarisa kuti nyika yoga yoga zvairi kuita ndezvipi kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichichengetedzwa nehurumende maenderano nezvinenge zviri muconstitution, mubumbiro guru renyika yeconstitution yedu.
Pane zvamuri kuonawo, mungati hurumende yeZimbabwe iri kuremekedza here kodzero dzevanhu?
Pane zvimwe zvinotinetsei maonero edu isusu, kunyanya-nyanya kodzero dzevanhu dzinoenderana nekugara kwakanaka, uye nenyaya dzekuti kana vanhu vachida kuratidzira vachipinda angangave maparks kana kuti mastreets edu emuno maurban centers, vanhu vakaenda imomo vachiratidzira, hurumende inobva yauya kana kutumira masoja kana mapurisa, vobva vati vanhu maunganire chipa napa musina kupiwa nemukana wacho nemapurisa. Uye nyaya anonzi maenforced disappearance, iya zvekuti munhu anongonyangarika, nonga muziva nyaya yaitaidza mara yanetsa, patova negore rese tisingazive kuti akaenda kupi munhu iyeye.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaLloyd Kuvea vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. United Nations iri kuenderera mberi nekuziya matambudziko ari kutarisana nemadzimai pasi rose kumusangano weUN Commission on the Status of Women, uyo wakatanga svondo rapera kumuzinda weUN kuNew York muno muAmerica. Nhengo yeparamende inomirira bato reMDCT kumufakose amai Porina Mpariwa Gwanyanya, mumwe wemadzimai ari kumusangano mukuru uyo uri kutarisa nhunha dzemadzimai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Takamira takadaizvi pana minista veministri yedu yevanhukadzi, kwouya magender commission yedu yakamirira hurumende, tozoti kuna mai Mutsvangwa mubati wechigaro weWomen's Parliamentary Caucus, kwoita ini ndiri mutevedzeri wemubati wechigaro ndakamirira MDCT. Mai Mutsvangwa vane vanoteerera vese vari kubva kusano, vanoti mai Mangwende, mai Mahoka, mai Nyamupinga. Kwozoti kuMDCN yekwava Welshman Ncube vakamirirwa namai Kumalo Tonakala Mahlamu.
Pane zvisungo zvamungade kuona zvichibuda here zvinozonobatsirawo madzimai ekuZimbabwe?
Tine constitution yatakaita muna 2013, asi munozoona zvakare kuti pane mitemo yakasaririra inoita kuti zvimwe zvinhu hazvizokwanisa kubudirira. Tingabata mutemo unobata zvamabasa, mutemo unoda kuti uchigadziriswa ubatane pamwe chete neconstitution. Mozoita mitemo inobata vana, nokuti pane mudzimai pane mwana, inofanirwa kuti inhongwe ichikandwa ibata uite mutemo mumwe chete, usati apa pane chidimbu apa pane chidimbu. Saka ndingangoti mitemo yese inechokuita navanhukadzi inofanirwa kunge iri pamwe chete igopinda muconstitution, nekuti constitution kana isina kubata mutemo iwoyo munowanika zvakare kodzero dzevanhukadzi dzichiwanikwa dziri pasina kunyatsomira zvakanaka. Saka takadzidza kuti constitution yedu inoda kuti mitemo yese igadziriswe inova inobatwa iri kunze kweconstitution.
Pane zvamungade kuona zvichibuda here pamusangano uyu zvamuchanopa kurova madzimai vakasara kuZimbabwe?
Hongu zvakanyanyisa, ndingangoti kutaurirwa hunyimu nekuda kwekuti takava nekuona kuti kunokwanisa kuti vanhu vakwanise kuwana mvura dzekunwa kana vanhu vakashanda pamwe chete vachiita tsvagurudzo dzekuti mvura yakakwana ingawanike sei, uyezo kuchengetedza nekuwana madiridziro ekuti vanhu vakwanise kudiridza ingava murivo angava maruva, zvakare vanhu vachizokwanisa kutengesa mirivo iyo, inova mabasa anobatsira kutsumudzira maoko. Chechipiri chakanyanyondibata inyaya dzatakanga tichangobva kutaura kupalamendi yekuZimbabwe, nyaya dzekushungurudzwa inonzi domestic violence kana kuti violence against women. Tanga tichifunga kuti pamwe dzinoitika kwedu chete, asi dzinoitika kwese jekerere. Kushungurudzwa, kurohwa, kutukwa, pondwa kwemavanhukadzi kuri nyika dzese, saka inyaya itori mudare.
Amai Porina Mpari Wagwanyanya vanove nhengo yebato reMDCT vachimirira mufakose vari parunare kuNew York naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe rinoti rinoshushikana zvikuru nekuramba bumbiro remitemo richityorwa nehurumende zvichitevera kurambidzwa necensorship board kwekuratidzwa kwebaiscopo rinonzi Democrats rinotsanangura nezvekugadzirwa kwebumbiro remitemo muZimbabwe. Mukuru wesangano remisa Zimbabwe Vanhlanhla Ngwenya vanoti vana veZimbabwe vane kodzero kuburikidza nebumbiro remitemo yekunzwa zviri mubaiscopo iri vasina kumbunyikidzwa. Censorship board inonzi yakarambidza kuratidzwa kwebaiscopo iri ichiti zvirimo hazvikodzeri kuti zvionekwe nevana veZimbabwe. Asi vangwenya vanoti vachashandisa mikana yose kusanganisira kuenda kumatare edzimhosva kuti nyaya iyi igadziriswe.
Tiri kunyanya kunyunyuta nekuti danho ravatora iri rinoviolata constitution, bumbiro remutemo ratinaro. Mukanyatsotarisa bumbiro remutemo iro riri rinopa vanhu kodzero yekuti vataure vakasununguka, vawane information irimo mubaiscopo iri Democrats vakasununguka vasina kudzvinyirirwa. Apo tonzwa kuti censorship board yangoti aiwa baiscopo iri Democrats harikodzeri kuti ringe richipiwa vanhu richionekwa nevanhu, nokuti zvariri nazvo hazvifani kukuonekwa nevanhu. Ndopatinozotanga kubvunza kuti ko masimba iwawo anobva kupi, iro bumbiro remutemo richipa vanhu kodzero rekuti vapiwe information vaone zvavanoda vataure vakasununguka vasina kudzivirirwa kana nani zvake.
Saka imi mune matano mamwe here amatora kunze kwekuburitsa gwaro kuti censorship board munge muchizivisa nekunyunyuta kwenyu?
Isusu matano atinowanzotora ndekuti tinotaudzana nemaorganizations akadaro, tinotaudzana uyezve nevaministers vari muhurumende tichitsanangurirana kuti sei isusu tichizoona senge kudzvanyirira vanhu madecisions akadaro. Uyezve sezvamunoziva mwedzi wapfuura tisi takaenda kukoti kuti criminal defamation needs inzira imwe iripo yatinayo yatogona kutofamba nayo kuti zvigadziriswe, nekuti provision yavanoshandisa masimba avashandisa avatora kucensorship and entertainment control act haenderani nebumbiro remutemo.
Makamboitawo here mukana wekuona baiscopo irori Democrats?
Isusu takariona Democrats because haina kutanga nhasi nyaya iyi, yakambobuda mumatv yesatellite gore rakapera iri. hapana chandingati achikodzeri kubuda muvanhu, nekuti bhaisikopo rinotaura nezvekuti constitution yakaumbwa sei, chiitaitika machallenges angaripo ipapo panzira yekuti tisvike patiri iye zvino. Zvese vanhu vane kodzero yekuziva.
Avanga vari mukuru wemisa Zimbabwe vanhlanhla Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vanosvika makumi matatu vafa nhasi muBrussels, guta guru reBelgium, zvichitevera kubhombwa kweguta iri nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vanoshanda neIslamic State. Vanhu vanopfuura mazana maviri vanonzi vakuwarawo muchiitiko ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vati nyika yavo iri kuchema pamwe neBelgium vakashorawo chiitiko ichi. Mabomba aya aputika pachiteshi chechitima uye panhandare yendege. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vaimbowe nhengo yeMDCT muzvare Grace Quinje ava vanogara pedyo nenhandare yendege yabombwa yeZaventem.
Ine ndinogara padhuze chaipo nepaairport zvekuti imwe dziri kubva ikoko ndiri kutoinzwa ndiri pano pamba pandakagara.
Tichitarisawo maamiriro akaita zvinhu ikoko, zvakaamira sei?
Kuna zvinhu zviri kutityisei, Blessing, nokuti materrorist attacks aya akanga akarongwa kuti aitwe last year. Tiri kurangarira kuti ndonguva yakanhikirikina yakabhomba vana Salah Abdeslam kuFrance kwakafa vanhu 130. So vava vakatotretena kuti muno Belgium futi vachada kuita mamwe maattacks. But ndofunga ne kuva vigilant kweintelligence yemunomu nesecurity vakaitwa delay and then vakazobatwa last week.
Sezvo muchigara padyo nenhandarei, manzwa here pabhombwa kudengeneka kana kuti pane zvamanzwa here?
Aiwa, inini hangu hapana. Ndazongonzwa ruzha, ndazongonzwa commotion, but handina unatonzwa specifically kuningi noise yekubhombwa. Ndazongonzwa mahelicopter ndopandaedza kuti ndisarise ndikazoona panews zvakutonzwa ndozvaitika.
Mungati muchiri makagadzikana here imomo Brussels?
Zvinoti netsei, nekuti pari zvino ndanditeerera hangu president vekuFrance vachipa press conference because vo vakawirwa nedambudziko iri last year muna November. Vachitaura tee zvino vane, of course, vanofanira kuprotekta ruzhinji rwevanhu, but also vanofanirwa kurespekta mahuman rights evanhu. So isu zvedu kufila safe kuno kuBelgium, ndofunga tiri safe zvedu.
Ko, pane vamwe here vekuZimbabwe variko vamakwanisawo kutaura navo?
Ehe, ndatotsvagona maichibhebhe kuseni vari concerned wo, ivo vari safe. Handizive kuti mamwe maZimbabweans hatisati tanzwa zvedu kuti kune vaaffectwa here.
Muzvare Grace Quinche vanogara kuBrussels vari parunare kuBelgium kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reInternational Criminal Court rabata nemhosva dzehondo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaJean Pierre Bemba. Dare rekuHague rabata vaBemba nemhosva dzehondo dzine chekuita nekuponda vanhu uye kubatwa chibharo kwevanhu muCentral African Republic muna 2002. Vemabhizimusi vekuSouth Africa vari kushanya muZimbabwe vari kuita misangano nevakuru vehurumende uye vemasangano emabhizimusi muZimbabwe nechinangwa chekuda kusimbaradza kudyidzana munyaya dzezveupfumi. Chikwata ichi chiri kutungamirwa nemutevedzeri wegurukota rezvekutengeserana muSouth Africa vamuzwandile Masina. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavid Norupiri, ava vanoti kudyidzana kwakanaka asi pari zvino kwakarerekera kuSouth Africa.
Hongu ichopa di itakafanza usangana nao. Kake chupiri wa chuya wa South Africa wa mabizimuzi wa itakutu wa hongu lore kutuanga changa wa mabizimuzi hawa ere muno mzimbabu. Uye wa mlewani chidojo kutu wa tumire kutuwa kuno mzimbabu. Atino tiyo ma export from South Africa.
Asi murikuona sei imi kudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa uko pane zvinyunyuto zviripo here?
Kudyidzana kwedu kweZimbabwe neSouth Africa pare zvino kwakarerekera diri rimwe chete. Tine mari dzakati wandei dzatiri kukwanisa kuti tiite kudyidzana kwedu kunogona kunge kwakaenzana. South Africa ndo iri kunyanya kuunza zvinhu zvayo muno muZimbabwe. Kupinda isu tichiendesa kunzvedu kuSouth Africa. Saka naizvozvo mari yeZimbabwe yakawanda inenge ichibuda kupinda mari yatinowana kubvawo kuSouth Africa. Zvinofanira kunge zvakangoenzana kuti upfumi hwedu hwenyika yedu hunge huchishandawo zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vamwe vana muzvina bhizimisi vekuSouth Africa vari kuchema chemawo kuti Zimbabwe yaisa mitemo yakawandisa iri kuvavhiringidza kuti vange vachipinza zvinhu zvavo zvavari kugadzira muZimbabwe. Zviri kufamba sei?
Idzodzo ipfungwa dzavo dzavakauya vachinge vainadzo. Hapana anorambidzwa kufunga zvaanenge afunga kusvikira azoudzwa chokwadi nevagari vemunyika imomo. Isusu vemabhizimusi tinoti haisi mitemo yakaitwa zvakanyanya. Sokunga tinoziva 2008-2009 patanga tiri pahyperinflation. Isusu zvenyika mashopu edu akanga asisina kana chirimo. Hurumende yedu kuti ikwanise kugadzirisa dambudziko iri vakamboregedza mitemo yezvekutengeserana kuti isanyanyisa kushandiswa kuti vanhu vakwanise kunge vachitenga zvinhu kunze zvichiuya muno muZimbabwe. Nokuti muno muZimbabwe indastri yedu yanga isingachanyanya kusevenza zvachose. Saka pari zvino indastri yedu yakumuka saizvozvi. Nyika yedu kupfuurikidza nehurumende vava kutanga zvekare kudzoreredza mitemo iya payanga iri. Saka vamwe vedu vanenge vakuita sokuti isusu zvenyika tava kudzivira kuti zvinhu zvichauya kuno.
Mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavid Norupiri vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET rinoti riri kufara zvikuru neurongwa hwaro hwekudzidzisa vechidiki vanogara kumaruwa kuti vasimudzire nharaunda dzavo nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kudyara miti nekurwisana nedambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Sangano iri rinoti riri kuita urongwa uhu kunzvimbo dzakaita seDombo Shawa nedzimwe richibatsirana nemapazi ehurumende anosanganisira Environmental Management Agency. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk chevechidiki kana kuti the connection. Apo tichange tichitarisa nyaya yekupa vechidiki ruzivo rwekuti vazviitire mabasa avo uri kuitwa nemasangano akazvimirira oga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vakarwa hondo vanoti vamupoko vakasukuwere navajonathan moyo varasika gwara remusangano wezano pf nekudaro ngavadzingwe mubato. Asi mumwe wechidiki ari kunziwo arasika vakudza echipanga vanoti zviri kutaurwa nevakarwa hondo ndezvemugotsi matsuro. Varimi vatema vanonzi nehurumende vabhadhara mari yekuripa varimi vechichena vakatarurwa minda kutanga muna 2000. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuunikai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande naMavelous Mhlanganya uye.